kuzokwamakaita ichokwadi chidi iroro pamuganhu webedbridge apasikudanwa anonzwa pakazara zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubva kuzvakasiyana zvakwavange vaenda kuzororo rinoya kamuriri pagore zororo rechisimuki zororo regoresva saka mitete yakareba zvikurusa iri kufamba yakaita kutararika yakatiwa ndee kudarika mumwe chete asi ichienda kumhumu chete saka kana munhu achisvika hake pabedbridge anofanira kuti akuzvikutora mabhirozi vamwe vari kutekosvika pakutora 24 hours chaizvozvo vasati vakwanisa kunge vachidhindirwa mapaspot avo kana kuti vasati vapedza rongwa hwekuyambuka pamabhodha mairiro ekuzimbabwe nerekusouth africa
imi sesangano zvii zvamuri kukurudzirawo vari kufamba
tainyora padandemutande redu pamwe chete nefacebook tichizivisa vafambi kuti vanokwanisa ngavashandise mugwagwa webotswana weplumtree border post boda rega nemubotswana mubotswana mune mafuta akati chipei anova anozongokanzura kakureba kakaisaaa ndokunge vari kuenda polotwano zvichienderera mberi asi vanenge vachiendawo kana mumesina nemuchicha kuzvinogona kutiwo mesi vaende nekubotswana saka vanhu vese vanenge vachiendawo havo mupolokwame kuenda mberi kuenda vana jobeg kana cape town vanokwanisakanisa mabhodha ebotswana kana vapinda mubotswana mune mabhodha akawanda anosanganisana matisdrift boda pos ana tokeng boda pos semabhodha akawanda akasununguka zvikurusa havatore kana chidimbu cheawa kuti vange vatoyambuka mabhodha iwayo
takanzwawo vezimura vachitaura nguva yekisimusi kuti vanenge vaisa vashandi vakawanda pamuganho webedbridge zvikuru kuwanda kwaita vanhu kurakidza here kuti vashandi vashoma kana kuti vanhu vauya nguva imwe chete
bodo mukomajonga haisi nyaya yekushayikwa kwevashandi iri nyaya yekushayikwa kwecapacity chaiko nenyaya yesystem system yacho capacity yesystem kana paine makombiyuta 5 chero ukaisa vanhu 200 hazvina zvazvinobatsira vanongoramba vachingoshandisa makombiyuta 5 iwayo saka kunozonyanya kunetsa kusouth africa kudarika kuzimbabwe kuzimbabwe zvino zvikurumidzei asi kusouth africa zvino zvinonokei sekuti vaneka hore kavainako kekuti vanenge vachidawo zvavanoda kuitirwa zvichiitiwo zvekare vane vachipenengura kupenengura mapasipoti kuti hakuna zvidzimbe here zvepasemuti kupenengura kuti hauna kunge waovaste here kupfurikidza ugaro hwako kusouth africa saka pane zvakawanda zvavanokuye kunyengererwa kuti vape vanhu mazuva saka zvese izvozvo zvinononotsa kufambiswa kwebasa.